zvinozozo zvakakosha because zvinoita kuti nyika huru yakaita kunge America irambe iri a democratic country as what they always want to be. Because as you can see, pane zvakaitika muna January 6th, pane vanhu vaida kudemonstrate, vaida take away the will of the people, because kuti vamwe vanhu vanga vachibelieve kuti zveshuwa Trump akaloser. We want to defend the free and fair election. But it's very important kuti tingoseta up the status quo yagara iripo yekuti awina awina aruza aruza, then life goes on.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munoona here vachikwanisa kuti vangati vaTrump vaendeswe kuvatare vachinzi vaida kupidigura hurumende?
Ndiri kuona zvichidaro because Trump munhu akanga anga ane what I would want to call my enemies akawanda, and from the testimonies that ziri kupuwa nevanhu it looks like my close friends ake chaiwo angari within his cabinet, kusanganisira mwana wake vaakusapota vaakuita turn away from him. Saka ndiri kuona panozopera this hearing ndiri kuona Trump achasara ngo1 apamhene pasina munhu achamusapota.
Asiwo iyo America inogara ichiudza ka dzimwe nyika kuti utongo wejekerero unofamba wakadai zvichidai, ichikurudzira kuti paitwe sarudzo dzakachena nezvimwe. Zvakaitika izvinozoisiya yaapapi pachimiro chayo tichitarisa zvinenge zvichifungwawo nedzimwe nyika?
I think right now America nezvakaitika izvi maonero evamwe dzimwe nyika repetition yacho haina kumbomira mushe. But vakakwanisa kuzotonga Trump nezvakaitika izvi muna January 6th, I think zvinodzosera futi America kuti inge credible zvayanga iri before, yove respected. Saka nyaya inofanira kudii? Inofanira kuongororwa, votonga voona kuti ndiani ane mhosva. Kana ari Trump ane mhosva, votsvagirwa nemutemo. But hearing zvozvikurudzira kuti pave neoutcome, pakatozvijekeswa kuti ndiani akatuma vanhu kuti vademonstrate.